tinongoda basi vabudirira chaizvo tinofara nechigiro chizvirwa tawana kubva kuruzivo rweZimbabwe namamwe masangano akazvimirira oga angava achiparticipata muprogramu iyoyo anonyatifadza ndechekuti kwauya kubatana kwakawandisa kusvechare pakati emasivhu sevhanu vachiita kunyanya kunyange maunion avo akasiyana vanga vachibatana vachiratidza kuti vari kuparticipata nemwoyo wose paurongwa ihwohwo asi vazonyanyokumbira kuti zvisave musi wekugumisira tirange tichingodzokorora kuitira kuti vakwanise kuexpressawo vaoradzio urombo hwakakonzereswa
maungana muchiratidzira here kana kuti vanhu varatidzira vari munzvimbo dzakasiyana siyana
vanhu varatidzira vari kunzvimbo dzakasiyana siyana vadzidzisi vavo vachidzidzisa vana vavo homwe dziri panze nyika yose imwe nomwe akaita mabasa ake homwe dziri panze asi tinofarawo nevamwe paboka retajamuka vakati vari kutitsigirawo vaitawo urongwa hwavo homwe dzavo dziri panze zvakare saka nyika yose homwe dzava dzingori panze vanhu vachiratidzira kusimwa kwavo nekushayikwa kweupfumi asi tinofarawo nenyaya yekusimbisa kwava kutiita vadzidzisi nevamwewo vanoshanda hurumende kuti vanofarira chirongwa ichi
kotanzwa kuti mapurisa azouyawo kumahofisi enyu mungatidza kuti chii chasvita kuti vazouya kumahofisi enyu
mapurisa vajaira kugara vakagadzirira kuponda vanhu vanenge vachiita zvinhu zvine runyararo saka kwakuri kutarisira kwavo nhasi kuti vachawanazve mukana wekurova vana vezimbabwe vasacha vanenge vatasa saka vangouya vakawanda neuwandu hwavo vari 22 kumahofisi kwedu vachitarisira kuti pamwe ndo vachatangira vanhu kufa kurumwandira asi isu sevanhu vangava kuziya vanhu vavo tati izvi zvinhu ngazviitwe kuvanhu zvisingasangane mumastudi saka vazoshaya munhu wekubata tazomanikidzwa kuvhara mahofisi zvisatapedza mabasa
takanzwa muchikumbira kuti varayiridzi vange vachipiwa mazuva mana ekunotora mari dzavo dzemihoro chikumbiro chenyu chakatambirwa here
vatiri kutaura navo havasati vatambira chichemo chedu havasati vachipindura mari yematicha yapinda nhasi asi vazhinji vacho havasati vakwanisa kuiwana musi wemuvhuro watiri kutaura nezvauyu tinoona maticha mazhinji achitarisa kudzoka kumabasa vakamira pamachiu emabhengi isu hatisi kutistrike asi tiri kutongokutadza kudzoka kubasa homwe dzatatakashandisa nhasi kuda kuti dzipindewo zvimari zvekuti vanhu vakwanise kutenga usavi nekutengera zvimwe mhuri asi ndozoona musi wemande vati masi tisu vazhinji vachatadza kudzoka kumabasa nekuda kwekukodzerwa kwekushayikwa kwemari iyoyi.